Manera na kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 30 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kutaura pamusoro peuori hwegoridhe nekucheneswa kwemari dzouori kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa zvakare rimwe vhidhiyo riri pamusoro peuori uhu. Sangano reUnited Nations rinoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe kusanganisira matare edzimhosva. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kushanyira Tanzania vanopembedza urongwa hwenyika iyi hwekuronga kuve hurumende yevanhu vose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nhasi yaenderera mberi nekuburitsa vhidhiyo repiri rechirongwa chayo chekuongorora uori hunonzi huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika kana kuti Gold Mafia Episode 2. Nhengo dzeparamende veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vachigunun'una kuti mutungamiri wenyika, hurumende pamwe nemapazi ayo ari kutaurwa muongorori iri kuitwa neAl Jazeera vari kuramba vakanyarara ipo vachitaurwa kuti nyika iri kurasikirwa neupfumi hunotyisa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchikamu chechipiri, Al Jazeera yaendera mberi nekupumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe, ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika vaSimon Rutland. VaRutland muridzi wekambani yeGold Leaf Tobacco inotengesa foja kuSouth Africa. Muna 2022, South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rutland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rutland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwan Macmillan vanoti vaRutland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRutland vanonzi vaishanda nemushakabhu Sipiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane hukama nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhanda reyendege yeRobert Mugabe International Airport vaClopers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zveyati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekugundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Mbofana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti hatinzwi kubva pakabuda dhokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika. Ndokuti mhosva hombe kana makurukota ake vangave vemutemo, vangave vekutengeserana nedzimwe nyika, vangave vemining vezvicherwa, vangave vemapurisa vehome affairs, hapana kana umwe wake abotaura kuboti bufu.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha.
Ngati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririi, inobvumere kuti ndizvozvo kana zvisirizo. izozo sei asi kuendesa nyaya kukoti kutarika chii
vamaka muvati mutauro weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee sezvo sachigaro wekomiti vabrian due vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi imwe nhengo yekomiti iyi vaedwin mushoriwa vaudza studio 7 kuti nyaya yakabuda paaljazira inotyisa
isusu sepublic accounts committee tinosungirwa kuti tiite follow mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei toda kuti tinyatsoona because god ndo imwe mari yedu yenyika saa tofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvidi zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi god redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemacities afanana nadubai
asi vamwe vakaita savamasimba mavaza vezanu pf vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa nealjazira
zimbabwe haisati yambosaina triti kubva 1980 kusvika nhasi saka kana dai aljazira yakaita basa rayo nemazvo vaiziva kuti vaupet angel vatanga nekungonyeba saka zvavari kutaura hazvingapiwe udzamu nekuti ndo vataura nekuti vatotanga nenhema saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete hurumende yezimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda haikwanisi kuzvibira goridhe yayo itene kusina
muzvare rushwaya vakaudza studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera uye vamwe vakaita savarudland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori rbz yakati chafirefeta nyaya idzi ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangucha
mumiriri weunited nations muzimbabwe vaedward calon vati sarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muzimbabwe kusanganisira matare edzimhosva vachitaura kumusangano wevatongi wematare epasi wenational magistrates conference watanga nhasi kuvictoria falls vakaloni vati matare edzimhosva ane basa guru rekuita mukuchengetedza chimiro chekuitwa kwesarudzo dzinoenderana nemitemo yepasi rose kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa uye kuti hapana ari pamusoro pemutemo vachitaurawo kumusangano uyu vakafanira kubata chigaro chemukuru wevatongi vematare emagistrate court amai faith mushure vati musangano uyu unopa mukana wekuti vatongi vazvitarise uye kuzadzisa gasva mukushanda kwematare vakafanira kubatawo chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende vanelson mutsonziwa vati huori muvashandi vemumatare hausi kuzofa hwakatambirwa vachiti hunotadzisa kuzadziswa kwechirongwa chevision 2030 mukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vatiwo kunonoka kunzwikwa kwenyaya kumatare pamwe nekupiwa kwemukana wekubvisa mari yechibatiso kuvanhu vasingakodzeri kunokanganisa chivimbo chinenge chiine vanhu mumapurisa pamwe nematare mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo vemutongi wematare wawilbert mandinde kuti tinzwe maonero avo
mashoko ataurwa navakandoni mashoko akanaka chose mashoko anokurudzira kuti tive nesarudzo dzakachena tive nesarudzo dzakanaka asi ari mashokowo zvakare anoita kuti vatongi vayeuke kukosha kwavo panguva yesarudzo kazhinji tinoona kuti mhirijonga inowanda munguva yesarudzo chakakosha ndechekuti kana zvaitika saizvozvo vatongi vanofanira kuchiita basa ravo nemazvo vatingatarise kuti uyu abuda mbamani uyo ndiani kazhinji panoita makompleni ekuti vatongi vamwe vanenge vachitora imwe ini ravanenge vachiita sekunge vanomuikidza vamwe zvinhu zvisingatarisirwe hapana kumwe vanhu kwavanogona kuchemera kunze kwekumatare iwawo nokudaro mashoko iwawo akakosha nekuti pasi rose vanhu vachange vakatarisa kuti sarudzo izobve dzichafamba sei
munoona here kurudziro iyoyi iri inotambirwa kana mashoko iwayo akaloni achitambirwa nevematare
pane dzimwe nguva dzekuti panoita fungidziro yokuti vatongi vanenge vari kutya ndiziva kuti vanenge vachinzi vanotyei asi dzimwe nguvawo tinoona zvakare kuti matare anongo
dila nenyaya zvomudzindo wazve zvakaitwa teye pane mamwe atinodipa chirungu macontentious cases macontentious issues I think case yava job sikala iri kuzivikanwa vagarisa muusongwa and kashoma kuti titaure nyaya kumatongerwo enyika nesarudzo tigorega kufunga nezvayo nekuti nepanguva sene tinoiona hatizine nguva tine maconcerns echokwadi
iwo Matare akagadzirira here kana kuti ane zvikwanisiro zvinodiwa here zvinoenderana nekuti vange vachibata nyaya idzo dzizvikuru dzesarudzo idzi
kazhinji Matare tinozoona kuti kana election yosvika anodesignatewa anonzi maelectoral court anozodhila nemaspecific electoral issues but mamwe maissues acho aripo like electoral violence tinoaona achienda kucourt handifunge kuti ndinganyanya kupomera mhosva Matare asi ndinonyanya kupomera mhosva mututisi mukuru prosecutor general anova iye anoendesa nyaya dzinenge dzisina kuibva kuMatare kazhinji kacho
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbove mutongi weMatare vaWilbert Mandinde vari parunare mukadoma neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotirava kuzotanga musi wa 5 mwedzi unouya wachivabvu chirongwa chekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kusvaka vachamirira bato iri
process yedu yecandidate selection inenge iri community based ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumacitizens nemastakeholders izvozvinoitwa musi wa 5 April
vawedzerwo vachiti pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimiririra ichatambira zvichemo
kune umwe anenge aine zvitsutsumo zvake tine process nekomiti inonzi grievance handling committee ichazenge ichigamuchira makomplaini iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vatadza vanozvizvipinzawo kumusoro kucitizens national assembly kuichizoongorora zvada
vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vagift ostalosis vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato
nomination yedu ichatanga kunominesa vanhu vada kutimirira kukanzuru mudare reparlamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizens kuti vataure zvavari kuona vataure kuti ivo vari kunominata ani kuti atimirire kukanzuru atimirire kuparlamendi uye anotimirira ari mutungamiri wenyika ya presidential candidate
vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino bato reCCC ratiwo riri kuramba richishishikana zvikuru nekuramba kwemumiriri wezengeza West muparamende vajobs kala vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga asi vari kuramba mhosva iyi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo bekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda
nzira iyi yasarudzwa neCCC inzira yagara iripo muAfrica yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanoprodusa munhu wavo anovatungamirira so vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa kuti chibvisa munhu iyeye ekumusetera magoals and conditions plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa vanhu vari kumusorosoro uku havazivi zviri kuitika pasi
asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yeb batu le ZANPF mataura ikandishaya avo vachanga chizomirira batu le ZANPF ku Epworth North.
Varoda kutoita ndo inonzi imposition of candidates. Hakuna chinhu chinonzi taita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity, nekuti vanhu munomwe ane mafungiro ake. Nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti munomwe avhote pake ega muchivande murunyararo.
Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamafufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nasi vapembedza urongwa hweTanzania hwekunanga kuve hurumende yegutsa ruzhinji. Amai Harris avari kushanya muTanzania vataura mashoko aya kuzadzisa kurudziro yeAmerica yekusimbisa utongo hwejekerere muAfrica. Vadomawo matanho achangobva kutorwa neTanzania akaita sekubvumidza kuitwa kwemisangano nevanopikisa uye vakurudzira kusununguka kwekufambiswa kwemashoko sematanho akakosha mukuvepo kweshanduko muutongo hwejekerere munyika iyi. Vaziviso nezverubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora kana kuti $560 million yapiwa kuTanzania neAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Ndinoona sekuti vasarudza Tanzania nokuti ndiyo yega nyika muAfrica mese iri kutungamirirwa nemunhukadzi. Ivo Vice President Kamala Harris varivo the first munhukadzi muno muAmerica kuva nechinzvimbo chepamusorosoro kudaro. Uyezve zviri kunzi Tanzania yaita mareforms mazhinji towards democracy. Shondo rino tiri kuziva zvakare kuti kuri kupembererwa summit on democracy munyika dzakasiyana-siyana.
Tinoona zvakare kuti amai Harris vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane mari inosvika bhiliyoni imwe chete yemadhora ichashandiswa nemadzimai ekuAfrica. Vakaona iyi mari ichizosvikawo here kunyika dzakadai seZimbabwe naiyo Tanzania.
Ndinoona sekunge kuTanzania chokwadi ichasvika. Vanenge variko kuTanzania kwe3 days kuburikidza nekusangana naPresident. Vachasangana zvekare nevanhukadzi vemabhizimisi sezvavakaita kuGhana. KuZimbabwe munongoziwo nyaya dzedu dzecorruption nemahuman rights ndo dzinogona kutidzosa kumashure. Asi embassy yeZimbabwe yagara iri kushanda nevanhukadzi kunyanya maentrepreneurs maprojects akasiyana-siyana.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti vachange vari kukurukura vari imomo muTanzania?
Ndinoona kunge nyangwe Tanzania ine wechikuru munhukadzi, vakadzi vachiri vashoma mumaparliament imomo. Saka kuda ndiye menyaya vachange vachitaura kuti saka to wedzera sei representation yevanhukadzi, kwete kungoonekwa pana president chete asi vachionekwawo muparliament nemune mamwe mapositions echikuru kunyanya mujournalism.
Tiri kuona vari kutaura zvakare kuti nyaya yeutongi hwejechetere neutungamiri hwemadzimai, munoona zvakakosha sei izvi?
Zvakanyanyisa kukosha nekuti vanhukadzi vakapiwa opportunity yekusarudza vatungamiriri vavo. Kazhinji vanosarudza vanhukadzi. Chimwewo chavari kutaura nezvacho vari ikoko ndechekuti vanhukadzi vanofanira kuchengetedzwa nenyaya dzeyana domestic violence, nekuti ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhukadzi vasapinde mupolitics nekuti vanenge vachitya abuse.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 vari muBoston, Massachusetts, muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti yasunga mutori wenhau weWall Street Journal Ivan Gershkovich achifungidzirwa kuti ari kuita zvekusora. Bepanhau reWall Street Journal razivisa kuti mutori wenhau uyu ndemumwe wevashandi vayo vari muMoscow uye vane magwaro ekushanda zviri pamutemo muRussia. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dziri pachena gore rino uye vakati vekunze havafaniri kuvadzidzisa nyaya dzeutongi hwejekerere. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano uyu vamunangagwa wakati hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzakajeka gore rino. Kunyangwe vanopikisa sangano reUnited Nations nehurumende yeAmerica vari kuchema chema kuti vanopikisa vanombokanganiswa nemapurisa kuita misangano yavo.
Panyaya sarudzo dziri kuuya zvinokurudzira zvakare vedzisvondo kuti munamatire kubatana nerunyararo. Pache zvayo hurumende yangu yaita zvose zvinodiwa kuti sarudzo dzive dzakasununguka uye dziri pachena.
Vamunangagwa vakashorawo nyika dzekumavirira vachiti hadzifanire kuvaudza zvekuita panyaya dzeutongi hwejekerere munyika, vachiti Zimbabwe nyika inotongwa nevaridzi vayo. Asi vakafano bata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vanoti hapana chinobatika chingaita kuti hurumende iti yagadzirira sarudzo zvakakwana sezvo pasati pave negwaro revavhoti.
Vanofanira kuona kuti tinovhota murunyararo izvozvo zvese hazvisati zvagadziriswa. Zvakare tinoona kuti CCC kana kuti veopposition vari kurambidzwa kuita misangano yavo, kuita macampaigns nemameetings. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti havasati vagadzirira
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika. Varashwit Mukundu vati
vana vazhinji vemuZimbabwe vechidiki havana zvitupa kunyanya vemaguta, zvinoreva kuti havakwanise kuvhota. Mishina kana kuti zviri kushandiswa neveZimbabwe Electoral Commission avo vanoronga sarudzo dzekunyoresa vavhoti, dzimwe nguva dziri kufa, dzimwe nguva hadzisi kunzi kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikuona kuchitorwa vanhu vekumaruzevha kuna Namurehwa neuna Goromonzi nebato reZANUPF vachiuya vachinyoreswa maguta akaita sanaHarare. Saka chiripo ndechekuti gadziro ya tika ndiye kubirira.
Vashitaurawo pamusangano uyu uye vari mutungamiri wesangano repastors for ED amai Ibirashe Dongo vakakumbira vamunangagwa kuti vavapewo minda vachiti vafundisi vapindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vafundisi vavakuzvidzira kuti makongresi navo vafundisi tichitanga kuita mobilization yevafundisi muzimbabwe ndaiti ndikavati mhoro yemakongresi vairema vakanditarisa vasinganzwisisi zviri kubva nekuti kuti ndivati makongresi.
Asi mumwe mufundisi vaanselimo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vafundisi vari kutsigira vamunangagwa ava vari kutsvaga kuwana chouviri.
Varadza urema pakusanzwisisa zvinotaurwa neshoko raMwari. Asi chinozonyanya kutyisa ndechekuti vanotiti isusu vanotaura vachitsiura vezvematongerwo enyika taakupindiridza munyaya dzematongerwo enyika, zvinova ivo ndo zvavari kuita.
Mune imwe nyaya nechekuita nesarudzo, murongi wemisangano muZANUPF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vachiri kutambira zvichemo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika mushure mesarudzo dzemapuraimari.
Ndizvo zvatawana asi hazvisati zvava izvo zvechipa chokwadi nokuda kwekuti kune zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tine dare ritori mumusangano iko zvino rinotarisa vaya vane zvichemo, vaya vanofunga kuti hazvina zvina kufamba zvakanaka.
Vari kuziviswa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzeZANUPF dzakaitwa mukupera kwesvondo ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Idzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyama Vhuvhu kana mutungamiri wenyika achinge atara zuva resarudzo idzi. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakaudzawo Studio 7 kuti gadziriro dzekutsvaga vamiriri vebato ravo dzasvika pachidanho chepamusoro kuti vacharimirira musarudzo vachasarudzwa nevagari venzvimbo dzavanogara musi wa5 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikoko.
Mapato makuru anopikisa anoti ZANUPF neCitizens Coalition for Change ave kugadzirira zvakasimba sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyama Vhuvhu wegore rino. Bato reZANUPF rave kupeta zvakabuda musarudzo uko reCCC richitarisirwa kuita sarudzo dzaro musi wa5 kubvumbi. Asi pane mutauro wakanyanya pamaitirwo esarudzo idzi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANUPF vamasimba Mavhaza uye nhengo yeCCC uye vaimbi vekanzura vaGodfrey Kurauone. Totanga kunzwa kubva kuna vaKurauone.
Nemhere-mhere handiri kunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kupfuma zvakanaka. Kuzhinji kwacho unonyatso kuona kuti zvanga zviri predetermined kuti ndiani unofanira kandidate ikoko, whether une vanhu kana hauna. ndora kwedu kuzaka East challenge chivange ayaradzira kuti anogona ngani yavanhu vakawanda zvisika mviri asi ndoona kuti pakubuda kwamari dzavo dzakabuda zvisi dzakadyiwa ndoona mhere yaizwa nacho yangwa munga mune audio makaona vachishanga vachitaura kuti haa the process irungwega how is the formality but my results are predetermined zvakataura paya ndochokwadi chizere nokuti kose kwakatasaridzwa hakuna munhu ari kufara masvingo kwekuenda kumasvingo eben wenjen mahwende was just declared a winner pande akaona zvake recipo ari candidate but he was nominated and approved to that contest but on the day of voting his name was not there zvinhu zvaingoitwa but iri formality asi vaine vanhu vavo.
Dr. Mavaza, munoti kudii nezviri kutaurwa navakurawo nevari kuti sarudzo dzanga dziri bata murefu bata mupfupi?
Vakurawo havangazvinzwisise nekuti mubato ravo havatoziva chinhu maprimary chii chavo vanongomirira mutungamiri wavo kuti angonovedza kuti iwe ndiye uchamirira. ZANU-PF inopa vanhu mukana nekuti endai mutatsirane abai vanga abude ndozvakaitika. Pane vazhinji vasina kubudirira musarudzo havafari nazvo nekuti kune vamwe vangogarawo wedha ari wezanu kana asi wezanu haatofarira kukundwa saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa. Hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka. Kune kumwewo kwakaita dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva mabepa haana kusvika nguva iripo dzakasiyana siyana. Hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dzichiitwa pasi penyika mukatarisa one by one hamushayi chinongedzwa hamushayi chipomerwa chinowanikwa asi munenge maedza kuita guta ruzhinji ratinoti pachirungu dhemokrasi. Guta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo. Isu takaona kuti ZANU-PF haikanganwe kuti chayakarwira kuti Zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote.
Vakurawoni, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Kuda Mavaza havazivi kuti 2018 vamutamba vakadyiwa sarudzo zvika anaudzwa kuti vamutamba vadyiwa. It was very clear and open to everyone but zvakangozobuda zvakakunzi vamutangwa ndova kutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa angadyiwi nekuti mukuru wemahovheti uye ndo vakafanisa kuti vamugabe vaende. Saka ngavarege kumira pavanhu pande pevanhu vachipupura kunaka kwemapuraimari ezanu-p f isi tine nhoroondo yazvo nhoroondo iyoyo tinayo kuti zanu-p f unoona even pamba pamanhu ichapfuura maitoona kuti pane mavhidhio akabuda takaona vanhu vachirwa zanu-p f vamwe vachitukana vamwe vachierenga mavhoto ekubira umwe achinzi akavhotera kudhara zvunhu zvataiona on camera. Saka havagoni kutudha nhasi nemuromo wavo kuti zvamakaona handizvo itakwa vana maziso enu. So hatitotaura zvinhu zvekutwana kwembudzi panarva tirikutaura zvinhu zvatakaona nemaziso edu but rwendo runo ndokunga muri kurota kana mundova sekuti ndikavoita maelections hatiri kupindayo aiwa vanhu havana kupata vanhu vakangwara makaimbira zvinhu zvakawanda sikereki zvamusina kuita magetsi vanhu vari muri mazuva nezuva vanhu vachisvika kumabasa. Saka zanu-p f apa sarudzo izizi ngaigara akanganwa because Zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuona kuti vari kuondonga nyika.
Dr. Mavaza, pindura itinzo.
Zvavanofunga kuti ndo zvakaitika aiwa hazvisiri izvo vakurawoni zvinoitika kuzanu-p f zvekuti kana vanhu muchinge mavhota sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiana hwina masarudzo yapedzwa inoenda kupolitibiro. Politibiro ndeye inozodaidzira kuti vahwina ndevapi. Saka kana pachinge pachadambudziko munhu anenge afunga ndakundwa anoenda kudare zanu-p f ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari. Haingondi zvaitwa zvakwana unopiwa mvumo yekupikisa zvotariswa zvombomiswa zvozonzi aiwa taona uyu adhiya hawina ndatarire pacha zvinoitika izvozvo. Asi hazvireve kuti takundikana zvinoreva kuti taterera nekuti musangano wezanu-p f musangano wakaisvonakisisa unoterera vanhu vavo ine nzeve dziri muvhu nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro. Saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo ndokuzvakanakira zanu-p f.
Nengwezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuLondon. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kuraone veTripleC vari parunare kuTexas muno muAmerica. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nenyaya yeuori uri kuitwa mugoridhe pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Keino kuMedi Saidi.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 30 kuMbimbitho 2023 ngoGaino kuMede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
nxa ungahlali endaweni yona leyo ungavunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpoza, hamba kuzaniphezu.
Ivandla eliphikisayo LCCC lithi lizaqhubha uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi nengi ekwebeweni kwegolide.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yonkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba esethusela intatheli izindaba phezu kwalolu daba. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam, isigodlo seTanzania, izolo evela kwele Ghana. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, selibike ukuba lizaqhubha uhlelo lwalo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Lithi lithethe leli nyathelo ngoba lihlele ukungenzi ukhetho labazamela ivandla leli lwama primary elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sevandla leli uMnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ibandla leli.
Esiza kuqakathekisa kuhlelo lwe-consultant determination process abantu abavele ebantwini, sikhathele ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungavunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpoza, hamba kuzaniphezu. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo.
Umsekeli walo obona ngezokukhetha kubandla leli unkosikazi Ellen Chiriyelenga uthi uhlelo lolu luzaqala ngeziki ezayo.
I-imposition iba khona nxa kuyimithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu lalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu kula ama-form abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo lalo. So i-commission izakhangela
amabizo alabo abazakhethwa nguZulu wonke azaphiwa kukomithi ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kunabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luzakutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulayo ezombusazwe uMnumzana Vikizela Gumbo uthi uvumelana nale ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
I-selection process leyo abayikhethileyo abantu be-CCC ngenye indlela layo yokukhetha abantu ehlukene layo ehlukene nale yama-primary elections njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach yokuthi i-community yiyo e-produce leader. Ulida kaprojiswa ngabantu kaprojiswa phezulu ephi community.
Kodwa isakhamuzi seHarare uMnumzana Peter Ncube osekela ebandlaleli uthi kavumelani lale ndlela yokukhetha abazabamela kukhetho lwelizwe.
Bona kwami into la isitozisebenzi ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasozikwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha. Ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities
akhe. Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempelaviki edluleyo lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumelelwe idayi lepolitbiro laleli bandla ukuthi bethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa nguMnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Mimele isi kuseve nisi Harare, mimele dolo zinjofu.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lesilimi yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Uhlandla leli elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors, uMnumzana Ricky Dulan yena osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa, uMnumzana Hubert Angel, utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika kuzigidi lezigidi eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering ziyisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiya zilithengisa eDubai. Kulifilimu uDulan uyatsho njengo-Angel kulifilimu yakuqala ukuthi kuyo yonke inkohlakalo le uMnangagwa uyabe esazi konke okwenzakalayo ngokunjalo akulalutho olubi olungenzeka kubo. Kulesiphathamandla njalo sogatsha lwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe esisebenzela e-Robert Mugabe International Airport esiphuma sichasisa ukuthi bancedisa njani izigilamkhuba ukukhupha igolide eZimbabwe ngendizamtshina ngaphandle komthetho. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwegolide olwe-Fidelity Printers and Refiners lazo ziyathinteka kulolu daba. Ihlandla lanamhla liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba ethule amazwi okwethusela intatheli izindaba izolo esithi zizabotshwa zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba njalo zikhuluma ukuthi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-Ibechu likaZulu.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanenge-nenge ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali abasakhumbula uDixon Matthews owayephethe iMashonaland Central ngo-2017 wakwakuthinta ukubana ubaba lo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi umuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula ngoba bekudingakala ukuthi sichasele ukuthi kanti njengoba esithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe umuyi uMgabe ebuseleni kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etontsha ukuthi kanti bathini ngawo ngoba wayengakwenzi yedwa wayekwenze elabaningi abakubutho yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini ikele kudefendayo against amaZimbabweans ukuthi kube labanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zaloni kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhandaba ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale empini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. ngoba ungazibuza ukuthi ikathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi idiamondi laya ngapi, platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezembiwayo kakufuzanga ukuthi ngabe lilobuyanga ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayiyoyona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo bazithathela benze santando, ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda obathola begqoka izikipa zalabo ababadubekisayo abazimisela ukubulala bebulala on behalf of abantu ababadubekisayo ukuthi kathi kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kule filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla?
Kuyadanisa kakhulu okuthiwa nguGeorge Charamba, ngoba uGeorge Charamba alobana ongumuntu ocabanga kuhle, ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe, alobana baphendula imibuzo yona leyi. Njalo ilizwe lelo kudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alisana lobukhohlakali, kasikezwe ukuthi bathini ngakho, kodwa badla imali zelizwe kuyikuthi umlando wabo ukuthi belisane lobukhohlakali.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ohlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lomnumzana Nick Mangwana yehlule ngoba bonke bebengadobhi incingo zabo. UCharamba yena uphendule umbuzo esimthumele wona ngokweyisa okukhulu. Umsekeli kaMongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophelekezelwa ngumkakhe umnumzana Doug Emhoff kuhambo lwakhe esethekelela amazwe amathathu ezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam izolo evela kwele Ghana. EleMelika livika ukubana lizama ukuqinisa ubudlelwano lamazwe ezwekazi lincintisana leRussia kanye leChina lawo azama ngamandla ukusebenzelana lamazwe ezwekazi. Namhla uHarris loMongameli unkosikazi Samia Suluhu Hassan oweTanzania baqhube umhlangano lapho okubikwa bexoxisane ngokuthiyeneyo okugoqela ukuthengiselana phakathi kwamazwe abo, ukuhlonipha intando yenengi kanye lamalungelo oluntu. UHarris ubuye wancoma unkosikazi Hassan ngathe yibungcono besiphatho sikaZulu lamabandla aphikisayo ayincindezelwa esalelwa ukuqhuba imihlangano yamarali ngowaye ngumongameli wakulelo umuyi uJohn Magufuli owayebusa ngesandla esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya ololwazi olujulileyo ngokwenzakala ezwekazi le-Afrika.
Into yokuqala okumele siyikhangelisise ukuthi kukhanya i-America ibhizi kulezi nsuku emazweni onala awe-Afrika, ikakhulu amazwe alomnotho kakhulu, ngoba kusobala ukuthi amazwe la asebaleka ezandleni zayo i-America. I-America iyona ebibaphethe okweminyaka leminyaka edluleyo ngathi kusukela abathola uzibuse. Indaba ye-BRICS yiyo esihluphe i-America kakhulu, ngoba uzakhumbula ukuthi kungensuku ngabe ezedluleyo besifunda lapha nge-Tanzania ukuthi la isile micabango emibili ngokuqhubeka isebenzisa i-US dollar. I-America uyibona nje iphumile isabalele umhlaba wonke, bazama nje ukuthi belondoloze ubudlelwana abekade benabo lamazwe awe-Africa, lamanye nje amazwe jikelele nje Middle East, you know. So yikho nje ubona u-Vice President uKamala Harris wenu ebhizi egijima i-Africa yonke.
Kuyini okungahlupha nxa kuyukuthi abantu bengathiya ukusebenzisa leyo US dollar? Uphambanisa njani eleMelika?
angithi uyakwazi ukuthi ubuyanga kumbe ukuswela kesibhekane lakho njengomhlaba jikelele. Kufana lomkhuhlane, kungumkhuhlane khona ngakho. So umkhuhlane wokuswela ubangwa ngamazwi onala awentshonalanga agoqela iAmerica, oFrance, oBritain. Ingathi nje singabala zona izo zonto onala amagamazwe omathathu. I-USA, iFrance, le-UK. Yiwo amazwe adala umkhuhlane wobuyanga, umkhuhlane wokuswela. Njalo nxa siqhubeka siswela abantu abaningi beqhubeka bengatholi bona kubasebenzela ngcono.
Manje uHarris lapha uthi yena ufuna ukuxoxisana lo mongameli osabamba isikhundla kwamanje unkosikazi Hassan phezu kwamalungelo oluntu kulelo lizwe athi asengcono.
Iproblem ekhona ukuthi iAmerica akuqondanga ukuthi yona ekubona kuqondile, ekubona kuyilungele, ikubona kufanele ukuthi kulungele amazwe wonke ejikelele. Kumele ivume ukuthi kule zinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. Njengoba nje iTanzania la ivume ukuthi kule zinto ezilungele iAmerica ezingalungelanga iTanzania. So ziningi izinto ezenzakalayo. Angisho ubona kathi sivele eGhana. IGhana siyakwazi besifunda ngayo akusuku ngakho ukuthi ngelinye lamazwe e-Africa ambalwa asekuqale ukuthi bona amadoda umuntu oyindoda engathatha umuntu oyindoda amenze umfazi. So izinto zonezo ebezingalungelanga iGhana kaJerry Rawlings, izinto zonezo ezilungele iAmerica ezingalungelanga amanye amazwe jikelele. So kule zinto ezilungele iAmerica, kule zinto ezingalungelanga iAmerica, kule zinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. So iAmerica kumele kuhloniphe khonokho. Kodwa indikimba yendaba Magumede ilapha. Uzakhumbula ukuthi iTanzania isivumelane le-India ukuthi abasena kusebenzisa i-US dollar nxa bethengiselana impahla kumbe bethengiselana ama-services. Sebezasebenzisa i-currency yawo omabili amazwe. So yikho lapho kunesiqokoqela sendaba khona. Lokhu kwamalungelo oluntu okwasuka kwathini siyakuzwa nje angithi izinto abazisebenzisa ukubhada abantu ngodaka.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi yezokwenzakala ezwekazi le-Afrika sixoxe laye eseBhilithane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika lithi lizanika imali efika phose izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa $690 million ekuphathisa inhlelo zentando yeningi emhlabeni jikelele. Umongameli Joseph Biden ukhiphe lumbiko emhlanganweni we-Summit for Democracy e-Washington DC izolo. UBiden uthe ukuhlonipha intando yeningi kukhanya kuqhubekela phambili kusiba ngcono emhlabeni jikelele. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selilungiselela ukhetho lwama-primary elections okuzakhethwa abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka eZimbabwe olwamakhansila lamalunga edale lephalamende. Amalunga ezanu-PF aphakathi kokukhetha abazamela ibandla leli kukhetho olufanayo. Ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lalo selilungiselela ukukhetha abantu ezigabeni ezitshiyeneyo. Kubandla le-CCC abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo bazakhethwa nguZulu hathi amalunga ebandla leli kuphela. Kuyaxokozela kumabandla wonke okulabantu abaningi abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lomnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu.
Ngaso kusenzwa ama-primary elections ethu kubuya i-National Elections Directorate eyabibuye esingathi le-staff abasebenzi bayo abayibo abayabe sebebuye lama-ballot abayabe sebebuye lalokho okuzasetshenziswa ama-box akhona ngomva kokuthi abantu sebehambisile ama-CV abo ba-applya kwabonakala ukuthi abavunyelwa yi-constitution yibaphi abangavunyelwa yi-constitution ukuthi bamele ibandla yibaphi kube sokusiba-ke lokhethwa kodwa sekuyabe kukhethwa abantu abantu kuyabe kuyabe kuvota abantu abakuma structures kuphela ikakhulu kuyabe ingatsha zaphansi nalabo ababe bekuma higher organs kodwa abahlala kulezo ndawo bavunyelwe ukuthi bavote asivotisi umuntu ongasuye ebandla lethu
ye baba evidlela ncube iMTCT kwezo lapho uthini
Indlela zokukhetha abantu emhlabeni zihlukahlukene kayikho eyodwa okumele ilandelwe. Njengalokho nje ukhetho emhlabeni luhlukahlukene okunye yi-first post okunye yi-majority okunye kubuye kube yi-proportional representation layo ehlukahlukanayo njalo kusiya ngelizwe lelizwe. Ngakho ke kuqondile ukuthi babuye le yabo indlela yokubona yokubamba ukhetho kodwa okudingakalayo ukuthi kube lemithetho ecacileyo. Kube nezinto ezizavikela lelo vote ezizavikela labo bantu ezizakwenza ukuthi kungabi namacandidates amanenge ngokuba nxa kungazange kwacaca kahle kuyacela kuphuma amacandidates amanenge acela sephikisana wona wodwa ibandla lisehlukana phakathi into edingakalayo yimithetho ecacileyo eyaziwa nguye wonke umuntu esithi ngama rules and regulations lelo sivumelwano ukuthi kube neconsensus ebandleni lelo eliyabe lisenza ama-primary elections ukuthi le ndlela yiyo esiyamukelayo sonke siyayamukela sonke siyayithanda indlela yakhona nxa sebevumelene lokho kwaba le mithetho evikela ama-risks angaba khona sekulula ke ukuthi kwenziwe lokho ngendlela yakhona
baba Dube khonapho sivile ukuthi ungagcina kula bantu abaningi abathi lami phela bengikhona lapha sebeceleni likuvimba njani khona
hayi ukuthi sesifundile udaba lwama primary elections lolu kwe MDC siluqalise ngabo 2000 siya kuthi ukukhetho luka 2008 2014 2018 elections 2013 elections 2018 elections sekutshintshwa tshintshiwe njengoba sisho baba kuye kwayizwa iconfirmation ukuthi abantu bangakukonfirma nge 2/3 ngakade uphakathi uyabuyela akusena primary election kwabonakala futhi indlela zonke zobutsotsi ezenziwa ngabantu so esesikunanzelela kathesi ukuthi kumele ukuthi kube lama referee amaningi akuhambi nje abantu babe babili babe bathathu bona labo aba apply le bavunyelwa kumele bavunyelwe ukuthi babe lama polling agents abo kube sokusiba labave abangavela ngaphandle ezinhlanganiso ezisekela njengoba thina sinje savela ku ZCTU bayabuya labo bazokhangela xa kuyikuthi kula ma students lawo abuye azokhangela uchasiswe njengoba besitsho imithetho yonke okumele ilandelwe enjengokuthi umuntu ovotayo umuntu okuyabe kusazakala ukuthi lilunga lebandla uyachekwa amaphepha ebandla kumele abe khona ukhetho lungakabi khona kuvunyelwane konke ukuthi amaphepha azasetshenziswa esingathi i-voters roll kumbe i-voting college ezasetshenziswa yile wonke umuntu abe yazi kwezela ukuthi kungaso kuvotwa kungabi lothi lowo bengamelanga vote ngoba ikhoqala khona ukuqilana ukuthi abanye bathi lowo bekumele vote lowo bengamelanga vote lingavele livumelane nge-voting college okuningi lokhuyana okokuthi ama-ballots ahamba njani kuyabe ku-clean ngoba ama-numbers awaqambi manga xa kuvota abantu abangu-100 kumele kuphume impumelo elizathi lingayihlanganisa ikhombe ukuthi kuvota abantu abangu-100
ye siyakuzwa Dube siyakuzwa kakhulu baba Ncube ngena khona
ngangabe imithetho ime yacaca esithi ama rules and regulations ngokuye njalo kucace ivoters roll njengoba labantu nje izweni leZimbabwe befuna ivoters roll icace ngayona ingacacanga ivoters roll uzabamba ukhetho kuba lula ukuthi kube lokudlelezela ngakho ke ifanele icace abantu bavumelane ukuthi bonke abantu abalapha nxa kuwukuthi ngokwe constitution yalo ibandla ithi yona ama members yiwafanele bekhona uvunyelwe ukuthi abe khona ku-voters roll ku-electoral college njengoba esitsho kuyabe kufanele ukuthi kube ngabantu abantu abasuseka ngabo ukuthi hayi sonke siyavuma ukuthi laba bantu bafanele bavote wonke umuntu njalo wazisiwe ukuthi kulokhetho ngendlela ethile kulobufakazi bokuthi batsheliwe abantu baphendula njalo ukuthi bazwile ukuthi kulokhetho lolo kumbe kulomhlangano lowo ukwenzela ukuthi kungabi khona abanye abathi hayi mina ngisuke ngasala eceleni lingijile lisenzela ukuthi ngingavoti ngoba lisazi ukuthi lo elimfunayo mina kangimfuni ngilo wami engimfunayo ngakho ke zona lezo zinto zicacile bese kufithi laba abayibo abakhangele ukhetho esithi electoral board whether nge-civil society organization like i-ZCTU or ama students or whoever abantu basuthiseke ngokuthi sivele ngendlela efanayo enkonzileyo futhi ikophela abantu babe khuluma ngezekho ukuthi kayibe ngezimele engathathuhla ngotho.
Lapho lize umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, Lawyers for Human Rights, le Scalabrini Center of Cape Town, sebesungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa, abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba eSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Wethulwa kwalolu hlelo kuza nesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe ukuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 080-007-9614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 081-716-8791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
Siphathisa iziphepheli labadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo, abalama-permit asephelelwe yisikhathi, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Leli nyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Thrasi Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emaofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe khathesi ngesikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu, kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wonkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka i-DRC, umnumzana CAG Lwamba Lwahiba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga lamaviki abanye iminyaka besiyafola emizeleni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso ezizomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo ngenxa yokuthi lokhu kufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukaningi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli umlando wokusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kwele South Africa, hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo, kodwa lo mthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Go Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sihlaziya ukwethulwa kwehlandla lesibili lefilimu ye-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo kumsakazo we-Al Jazeera. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ivandla eliphikisayo ele CCC lithi lizaqhuba uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodle seleTanzania izolo evela kweleGhana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu Gaino Gumede Saidi. Ngisitsha sidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.